Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina Gumiguru 12, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo dzebato reCitizens Coalition for Change hadzina kuenda kudare reparamende kunyange dziri kunzi dzichadzingwa nehurumende uye vari kuzviti munyori webato iri. America yopesana zvakanyanya neRussia neChina pahondo pakati peIsrael neHamas. Gungano guru rekukurudzira nyaya dzekushanyirana resanganai shanganani World Tourism ratanga nhasi muBulawayo. Indiwe mimwe emisoro enhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Vamwe vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kumatunhu akawanda kumaruwa vari kupomera bato rezano PF mhosva yekuvanyima mbeu nefotereza pasi pechirongwa chehurumende chePresidential Input Scheme kunyangwe pachishandiswa mari dzemitero inobhadharwa nevanhu vose munyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vataura neStudio 7 mumatunhu akaita seMasvingo, Midlands, Mashonaland Central, Mashonaland West, Mashonaland East pamwe nekuManicaland vari kuti bato reZANU-PF rakatoudza makanzura pamwe nemasabhuku kuti vasanyore mazita evese vanozikanwa nekutsigira bato rinopikisa iro rekuita kuti vasapiwe zvikwanisiro zvekurima. Mugari wekurasa kwagutu vaEdward Chagonda vanoti vakatoudzwa nasabhuku vavo kuti havana chembwaro nderuno sezvo vaitsigira bato rinopikisa hurumende musarudzo.
Ichokwadi ichozvo vanhu vari kunyimwa mbeu vachinzi maitsigira triple C instead ZANU-PF vari kutonyimwa kuti vachinji vari kutoshaya kuti vokavirei vari kupinda kumberi uku vanenge vasigiri vetriple C hanto vatori mudambudziko rakakura zvingaiti shauri vanokavirei rwendo runo vakaipa komana paramira zvakanaka.
Imwe nhengo yeCitizen Coalition for Change vaGodfrey Karembera vanozikamwa nere kuti madzibaba eshanduko vati mudzimai wavo akanyimwa mbeu kuguruve kumashonaland central.
Ndifunga pane vhidhiyo riripo rakatorwa mudzimai wangu achitoshungurudzwa nekomiti yacho inohoresa mafetereza. So inyaya inotozikanwa ende zvinotozikanwa munyika kuti vanhu veTPC vanhu veopposition vanonyimwa mbeu ende mbeu yacho inenge iri mbeu yehurumende. Chese tiri muhurumende but tinotishamisa nje kuti vanotora side rekuti vanopa vanhu veZANU-PF.
Kune dzimwe nzvimbo dzakaita sekugokwe kabuyuni mudunhu reMidlands uko kunogara varoodza imaturure vanoti masabhuku akatovaudza kuti vakanzi vasape mbeu chero munhu anofungirwa kuti haasi webato reZANU-PF.
Isu kuno kugokwe takatokohomedzwa nevaridzi vemusha varidzi vevhu vanozviti ivo ndo vakuru vazvose masabhuku furikidza nemadzishe kuti kana iwe usingatsigiri musangano uri kutonga weZANU-PF hauwani mbeu hauwani chikafu hauwani chokudya. Ine izvi zvinotishamisa zvikuru nokuti isu mukuziva kwedu ndechokuti chikafu chinobva kuhurumende hurumende neZANU-PF zvine musiyano.
Mushandi mukuru muhofisi yekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vafarai marapira varamba kuti bato ravo riri kunyima vanopikisa zvikwanisiro zvokurimisa vachiti zvinopiwa mwana wose weZimbabwe.
Uyezve ZANU-PF haisiyo inogova pfumbudza. Pfumbudza is a government program. Zvinogovewa nenhengo dzehurumende zvisingatarisi kuti munhu uri webato ripi. Nhau inongoitwa pabvumbudza ndeyekuti wachera makomba here. Kana wachera makomba ondonyoresa. Kana wanyoresa unopiwa mbeu yako zvakanaka. ZANU-PF haiwani kuchiita mabasa akaita seiwa.
Kurukota nuna nezokuri mamnyika, Dr. Enchas Masuka, vati vangari mumusangano asivano kala wachitaura kwa torewe na okuti chirongwa ichi, neche urume neche kubatsera vekumaruwa nempeu nefoteraiza, pasina utasa kuti wabuda mumbamani. Asimuta ureriwe CCC, wapromisi mkwa nanzi, vati vachasuma sadak, neche kushunguruzwa kwenye ingo zao, zichinyungwa mbeu, kupambwa nekuroa, kufasa pera saruzo.
Nasi chaita urukuru mpanga na mkuru HCPC West Citizens National Assembly niayaye kushukuru jokuwa tigiri redu humaruza jimeche guza neku nyumwa mbeu nema input ni mamwe matamiti takadaro asiri zanukie patari ya urumende kama bata ni zao kata uragutisi chazi kumu gira kujita kurena kwa daki nema nukuna na African Union
niayaye kunyumwa kwezi kwa nisiro kweva nopikisa yawe ni makore chitika kunyange urumende ichitika maziru ichiramba kutisiri kuitika nakamira Studio 7 Masingo, Jenny Godfrey Mtimba.
Gungano guru rekukurudzira nyaya dzekushanyirwa kwenyika resanganai sanganani World Tourism ratanga nasi kuZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo paine kurudziro yekuti paitwe mushandira pamwe pakati pebazi rezvekushanyirwa kwenyika nerekutakurwa kwezvinhu pamwe nevanhu kana kuti aviation senzira yekusimudzira nyaya dzezveupfumi. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vatauri vakasiyana-siyana vapinda mumusangano weAviation Forum uyu vabvumirana kuti zvekushanyirana hazvingabudiriri kana zvekufambiswa kwevanhu kunyanya nendege zvisingafambi zvakanaka. Vawenga inau, vanoe mtungamiri we Tourism Business Council of Zimbabwe, waoza Studio 7 kuti mumakore apfuura munyika maive nendege dzaisvika kunzvimbo dzine chitsama dzemunyika kusanganisira kunhandare diki dzakaita seBuffalo Range kuChiredzi vachiti urongwa hwakadai hunovandudza zvekushanya. Vanhawo vatiwo kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kwakaratidza kuti zvakakoshawo kukurudzira kuti vagari vemunyika vashanyirewo nzvimbo dzemunyika dzinoyevedza kwete kumirira vashanyi vekunze chete.
Nyika dzese dzimwe dzekunze idzi tikatarisa kunana Britain, kunana Europe, vakasiyana-siyana kuAmerica chaiko, kana tikauya muno muAfrica vana Kenya vanotiwo chikamu chemakumi mashanu nezvina. Nemuchirumbiro 54% yekuzvekushanyira kwenyika inobva kuzvizvarwa zvemukiya zvinoenda kunona nzvimbo. Ndosaka nguva iyi yabunzi pakanzipo miganho yavharwa, Kenya yakararama, South Africa yakakwanisa kunge ichirarama nedanho rokutiro yakanga iine vanhu vakawanda vaikwanisa kufamba vachiona nzvimbo.
Vanunura indawana vanoe mtauri wekambani ndege First Jet vatsinira kukosha kwekushanda pamwe kwevezve kushanyirana nezvekufambiswa kwevanhu vakati kuvekwe kwechibvumirano cheSingle African Air Traffic Market SATM kuchabatsira kukudza upfumi hwenyika dzemuAfrica muzvikamu zvekushanyirana nezvekufambiswa kwevanhu.
SATM yatiri kuona yatanga tiri kutaura nezvayo muzuva ranhasi ichaita iyo kuti kana yavepo zvezere vanhu vanengwa kukwanisa kunyasofamba vasina zvinovashupa kuti vange vachidini vachifamba, nekuti izvozvi tiri kuona kuti zviro sekunge mavhiza ekuti vanhu vafambe vari muno muAfrica ndege dzedzimwe nyika kuti dziende kune dzimwe nyika panenge pane mitemo inenge ichirambidza. Zvino SATM iri kubvisa zvose izvozvo izvi.
Muzvare Wini Muchanyuka, mukuru weZimbabwe Tourism Authority, waudza Studio 7 kuti sangano ravo iro rinove ndiro rinoita gungano resanganai sanganani raona zvakakosha kuve nemusangano wakadai kuti pave nemushandira pamwe kuti mabasa ezvekushanyirana asimukire. Vati zvisinei nekuchema-chema kwevakawanda kuti mitengo inoiswa nevemabhizimisi ezvekushanyirana munyika yakakura, vanoona chikamu chezvekushanyirana chiri kukura.
Tichingotarisa hedu jikerere tiri kuona kuti tourism iri kufamba zvakanaka, vemabhizinesi vari kushanda, vari kufarawo neuwandi hwevanhu vari kuuya, zviri kubatsira mabhizinesi avo. Vamwewo vakutiwo taakuchitanga kuti kurasikirwa kwatakamboita nemari nekuvhara kwatakaita neCovid, aiwa tave pari nani kuti tidzokere mabhizinesi edu pazvakanga zvirisati apinda denda reCovid.
Pamusangano uyu pabudawo pfungwa dzekuti zvakakosha kumutsurudza kambani yendege yeZimbabwe nekuti inobatsira mukushambadza nyika munyaya dzezvekushanyirana. Asi dzimwe nyanzvi dzinoti izvi zvakaoma sezvo kambani iyi ine zvikwereti zvakawanda kumamwe makambani nekuvashandi vayo. Mudzidzisi wezvidzidzo zvebudiriro paBindura University of Science Education vaFelix Chari vati misangano yakadai yakakosha chose.
Ndinobvumirana nazvo kuti pane kudyidzana kuripo pakati peairline industry netourism. Asi tichizvitarisa vana eZimbabwe, their parastatals. And naizvozvo vazhinji vanotungamirira such parastatals, their political appointees. And tichizotarisa nyaya dzecorruption dzinogara dzichingoimbwa mumapepa zuva nezuva, tinoona kuti ndezvimwe zvezvinhu zvinoaffecta such parastatals.
Gungano resanganai hlanganani rinopera musi wemugovera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Nengo dzebato rinopikisa reCCC hadzina kupinda mudare reParamende nhasi zvichitevera chisungo chadzakaita nezuro chekusaenda kwemavhiki maviri dzichitsutsumwa nekudzingwa kwedzimwe nhengo mudare iri uye reSenate nekumakanzuru. Nengo dzebato iri reHouse of Assembly dzagarawo dzanzi nemutauriri wedare reParamende vaJacob Mudenda hadzifaniri kuenda kudare sezvo dziri kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga mudare reParamende nemusi wechipiri mushure mekunge dzimwe nhengo 15 dzadzingwa zvichitevera tsamba iri kunzi yakanyorwa nevari kuzviti munyori mukuru webato iri vaSengezo Shabangu. VaShabangu vanyorawo tsamba imwe nhasi vachiti vachadzinga vose vanenge vasina kuenda kudare reParamende. Nhasi nhengo ina dzeCCC dzinoti vaAmos Chibaya, vanova mukokeri webato iri mudare reParamende, nemaseneta matatu anoti vaJames Timber, vaMaurice Zwizwai uye amai Nonhlahla Mulotshwa vaenda kudare kunosiya tsamba kuna vaMudenda kuti vamirezve kuteerera zviri kutaurwa navaShabangu. Hatina kukwanisa kubata vaMudenda kuti tinzwe kuti vapiwa here tsamba iyi. Asi vanokokera bato reZANU PF muParamende vaPupurai Togarepi vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nenhengo dzeCCC zvinonyadzisa.
Isu hatiti zvemusikanzwa isina basa yekutambisa nguva tichiti nhasi tamboramwa, nhasi tadzoka, tadini. Kana wangoparadzana nezvinoreva mutemo weParamende ndiwo unotongosangana nazvo. Isu hatina nguva iyoyo. Basa chairo ratinoshanda naro ndokuvaka nyika. Hatipindiri munyaya dzavo. Vane nhamo dzavo, vanovengana pachavo, vanotukana pachavo, vanokonana pachavo, nokuti chinhu chavo hachina shepi, hachina shepi. Hauchigoni kutaura kuti chinonzi chii. Saka vanongozvikireitira maproblems nokushanda vari mukati mechinhu chisina chimiro. Isu seZANU PF basa ratinotikurudzirwa nomutungamiriri wedu baba vamunangagwa president vedu ndokuti ngativake nyika. KuParamende kuno takauya kuzogadzira mitemo inovaka nyika.
Vamwe kavari kuti zvaakuitika izvi hazvichape nyika chimiro chakanaka ichinzi haiteedzere mutemo.
Hukunze kwenyika vanoziva kuti Zimbabwe iri kutungamirirwa nababa vamunangagwa. Havatarisi izvo nokuti hakuzi kutanga kuti vaite musikanzwa iyoyi. Mu9th Parliament vakambodira kuti kazoonavo manya vachidzoka. Imomo nhasi tatoona vachituma vamwe vamiriri vavo kuParamende kureva kuti havazivi zvavanotaura.
Munorevei mungajekesa?
Chinhu chisina kuvakika zvakanaka, chinhu chisina chimiro. Saka chinonetsa kuti ndiani mwene wacho, ndiani unochitaurira. Saka zvamunotaura izvo kuti vetriposi hatizivi kuti ndoupi uri kutaura, nokuti vakawandisa. Ndiche munhu wese wangofunga kutaura nezvacho. Naivo hatitombozivi kuti ndiwo here vene vacho. Saka please my brother, ngatirege kuwaste time. ZANU PF haina nguva yokushanda kana kupindira munyaya yenechinhu chisina musoro.
Vanokokera bato reZANU PF mudare reParamende vaPupurai Togarepi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo chitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abato vavanokokera bato reCCC mudare reParamende vaAmos Chibaya.
Tine zuro tatine musangano mukuru wedu weCCC unonzi iwo Citizens National Assembly. musangano uyu takakurukura zvakati wandei yaya yekubirwa kuma election yaya yekudzingwa kuma MP edu parliament yadzodzi takakurukura ipapo ini semurongi womusangano mubato reTPC ndakatumwa nedare guru reCitizens National Assembly kuti ndinosvitsanwa di kuna speaker yekuvazivisa kuti vaite restate ma MP edu awo akadzingwa zvisina tsarukano naizvozvo sangano redu guru reCitizens National Assembly rakanyorera kumadhi kuna speaker kuti haiwa munhu akadzinga vanhu haasi munhu wedu womusangano naizvozvo urongwa hwavakatora hwokudzinga maMP edu paliamendi vanga vachidzosa urongwa ihwohwo vadzose maMP edu kudai
pane urongwa here hwekuenda kumatare kuti mugadzirise nyaya iyi vachibai
kumatare edzimosva hatinoenda nokuti hatingaregi kuenda kumatare edzimosva kana zvisina kufamba zvakanaka nezuro makanzva mutungamiri wedu baba vachamisa vachihwereketa kuti ndehupi urongwa hwatichatora vakataura kuti tichaita diplomatic engagement vakaenda mberi zvakare vachiti ivo tichaita political action pamwe chete nokuita iyo the legal route yanangotaura pamwe chete nepolitical action vakataura kuti zviri pachena kuti tinobvumidzwa nekumbiri remutemo wenyika kuratidzira patisingafari murunyararo ndokutobva nekumbiri remutemo saka ndinovimba kuti haa nhau yataura vaitaijekesa nhengo dzedu dzose dzepariamendi ini semukuru wavo kudare reparamendi hakuna kana munhu mumwe chete ari kudifaya gwari remusangano
ko zvatiri kunzwa kuti dzimwe nhengo dzenyu dzanga dziri kudare reparamendi mukajekesa kuti zvanga zvichifamba sei vachibai
honorable mulochwa nohlahla pamwe chete nahonorable timba ndo vandaenda navo kundosiya tsamba mwadhi yedu kuna speaker of parliament
vanokokera bato reTPC mudare reparamende vaAmos Chibaya vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Musangano mukuru weAfrica Journalism and Media Summit wegore rino watanga muHarare nhasi uchipindwa nevatori venhau pamwe nenyanzvi mukutapwa kwenhau kubva kunyika dzakasiyana-siyana muAfrica. Pasmon Lofu anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu watanga nhasi muHarare pachizeiwa ramangwana rezvekutorwa kwenhau pamwe nekushandiswa kweumizha hwemashoko neruzivo padandemutande kana kuti artificial intelligence. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reConrad Adenauer Stiftung rekuGermany vaDino Ndlovu vati vanofara chose sesangano nekutanga kwegungano iri ravati riri kupindwa nevakawanda kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana.
Isusu senge kasi tirikufara kuti African Media and Journalism Summit iri kuitika kuti vanhu vakawanda vari kuuya from different parts of nyika ne different parts of Africa kuti hurumende iri kutibatsira kuti madifferent media house aripo from national to local and to even very very local and citizen journalists. Tinofunga kuti nyaya dziri kutaura dzakakosha because tiri kutaura panyaya yekuti AI yakakosha sei kudevelopa media yemuZimbabwe.
Chipanga mazano munyaya dzezvekudyidzana neruzhinji musangano reInternational Press Institute kuAustria muzvare Nompilo Simanje vati vanofara chose nekuti vatori venhau vemuAfrica vari kutambira pamwe nekushandisa artificial intelligence mumabasa avo.
Saka I think chandiri kufarira pamadiscussion ataita ndechekuti tiri kutarisa tichiona kuti majournalists emuAfrica ari kushandisa artificial intelligence, ari kuadopta artificial intelligence mukuita mastories, mukudisseminata mastories avo. Asi panguva imwe cheteyo tichionawo kuti zvakanaka kuti majournalists ange achiteedzera maethics.
Vatiwo sangano ravo riri kushanda mudonho reAfrica richivandudza masangano enhau pamwe nekukurudzira hurumende dzakawanda kuti dzitsambunyikidza kodzero dzevatori venhau.
Saka sei IPI tiri kushanda nemajournalists tichimonita environment vari kushandira tichirekoda macases majournalists vari kujanyirirwa kungava kurekota maelections maprotests kana kuti kurambidzwa kuaccessa information. Saka tiri kushanda nemajournalists tichivasupporta tichivabetsera kuti hurumende dzinge dzichipromota kushanda zvakanaka kwemajournalists.
Mushandi mukuru mukuburitswa kwemashoko mubazi rezvekufambiswa kwemashoko Dr. Jonathan Gantari vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kuparura zvirongwa zvekuvandudza kuburitswa kwemashoko kuvatori venhau pachishandiswa umetura wechizvino zvino.
Hurumende iri kuenda kunoita basa re-e-governance. E-governance ichaita kuti maministry ese akwanise kuisa information yavo online. Unoziva foya inoti government ngaipe vanhu information yavanoda, kungava kuri kuagriculture, kuhealth, kuinformation, kumining, zvese ngazviende nyore kuvanhu.
Musangano uyu uyo uri kupera mangwana uri kupindwawo nenyanzvi mukutorwa kwenhau dzabva kuKenya, Botswana neUganda uye uri kukokerwa neZimbabwe Center for Media and Information Literacy ichitsigirwa nemasangano anoti Conrad Adenauer Stiftung, Internews, Accountability Lab pamwe neParadigm Initiative. Vatori venhau vakawanda mudunhu reAfrica vari kuchema-chema nekushayikwa kwezvekushandisa munzvimbo dzavanoshandira mukutapwa kwenhau kana zvichienzaniswa nemamwe matunhu pasi rose, sezvo kunyika idzi kuchiwanikwa masaisai nyore ekuti munhu ashandise intaneti. Intaneti yakakosha zvikuru pakushandiswa kweartificial intelligence. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Vanhu vafa muIsrael nemuGaza vadarika zviuru zviviri uye vakuvara vachidarika zviuru zvitanhatu kana kuti 6,000. Izvi zviri kuuya apo nyika dzine masimba pasi rose dzisiri kuwirirana kuti hondo iyi yopedzwa sei. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, vaAntony Blinken, avari muIsrael pari zvino umo vaita musangano nemutungamiri wehurumende wenyika iyi, vaBenjamin Netanyahu, vati Israel ine kodzero yekurwisa ichizvidzivirira. Izvi zviri kutsigirwa nenyika dziri muEuropean Union. Asi Russia neChina vari kutsigira Hamas. Vamwe vanoti panofanira kutsvagwa nzira dzekuti nyika idzi dzigarisane murunyararo, Israel ichidzora mamwe matunhu avanoti yakapamba kana kuti two-state solution. Mangwana Brazil inova mutungamiri weUnited Nations Security Council yakokera musangano wekuziya hondo pakati peIsrael neHamas. United Nations inoti vanhu zviuru mazana matatu nemakumi mana kana kuti 340,000 vamanikidzwa kupinda muupoteri. Hamas inonzi yakapamba vanhu vanodarika zana nemakumi mashanu kusanganisira zvizvarwa zvekuAmerica. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern Africa Liaison Office vamunjodzi mutandiri.
Chekutanga ndechekuti vanhu vanofanira kuti vakondeme nokushoropodza kuurawa kwevanhu mumaconflict akaita seiwaya yekuIsrael nePalestine. Zvizhinji kutagetwa kwevana vadiki nevanhu kadzi vanove vanenge vasingakwanisi kuzvidzivirira kana kuti kuzviprotekta, chinhu chakaipa. Hatigoni kuramba tichiridyusa upenyu hwevanhu kuita maponi patinenge tatadza kuagiria senyika. Endofunga ndochekutanga kuti whether zvaitwa neHamas kana kuti zvaitwa neIsrael, zvinhu zvisina kunaka, zvinhu zvinofanira kuchoropodzwa.
Asi dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo, vamutandiri?
Tinoziva kuri kubva dambudziko. Occupation yePalestine land neIsrael idambudziko rinofanira kuti nyika dzose pasi rose jikerere dziise musoro pamwe chete kuti zvogadziriswa sei kuti tisarambe tichingove muconflict yave nemakore nemakore ichingovepo. Chakunyanyonetsa ndechekuti pakangoera patanga zvekuti vanhu vanotora mativi zvisinei nemaprinciples kana kuti nemavalues avanoremekedza mune zvekugadziriswa kwekubatana kana kugarisana kwenyika dzese pasi rese, zvinopa dambudziko.
Munoona sei kupesana kwenyika dzakabudirira uye dziri musecurity council dzakaita seAmerica neFrance kudivi rimwe chete, kune rimwe divi kuine China neRussia?
nyaya yekuti vana America, vana Russia nechina vanoshandisa dzimwe nyika kuita iyo hatingati ma battle grounds. Zvinhu zvisina kunaka, zvinhu zvinenge zvisina zvisingatori humanity forward. So ndo chikuru chatofanira kuemphasize kuti duplicity iri pa international law kana kuti pakuimplementwa kweinternational law inonyasobuda kunyika dzakaita sana Ukraine nenyaya iyo yePalestine. Kuti kungotora mativi hakuna kunaka, tofanira kuve nechinhu chinotiunganidza, chinotipa hwaro wekuti sepasi rose izvi ndo zvatisingawirirani nazvo, izvi ndo zvatowirirana nazvo.
Nyanzvi munyadzi zvematengero enyika vachiona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern Africa Liaison Office vamunjodzi mutandiri vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Danho rakaziviswa nemutungamiri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa rekuti nhengo dzavo dzichambomira kuenda kuparamende, kumakanzuru nekusenate rakonzera mutauro munyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tabata nhengo yebato reCCC vaTim Muringai pamwe navaKennedy Mandasa veZANU PF. Tatanga nekubvunza vaMuringai kuti izvi zvinosiya papi bato ravo.
Nyaya iripo ndeyekuti CCC hapana kwairi kuenda, tiri kutosimba zvakatopfuurikidza nokuti ezvinezvi vanhu vava pachokwadi kuona kuti zviri kuitika izvi hazvisi fair, and tiri kuona kuti munhu anganzi ari kurecola vanhu from parliament haasi nhengo yedu wokutumbana kwembudzi kuri kusponsor nezano PF.
Vamandaza, hanzi dambudziko rabata CCC riri kukonzerwa nezano PF sezvamazwa zvichitaurwa navaMuringai.
Zano PF ine bato rayo rinotungamirirwa navamunangagwa nevanoritsigira vakafanana nesu. Hatinei nechekuita nezviri kuitika mumusangano weCCC, uyezve hatinei nechekuita nenhengo iri kunzi SG kana kuti Secretary General weCCC anova tichavanga. Ivo veCCC ngavachitarisa vari vega kuti achakonzeresa kuti manapukeni anenge ate chii, istrategic ambiguity here kana kuti ndo chiya chakamboita kuti vaise candidates akawanda wanda kutotaura nezvazvo kutovapa mbiri, otherwise hatifanirwa kunge tichionekwa tichitombotaura nezve CCC.
VaMuringai, chii chiri kuita kuti bato renyu risagadzirisa matambudziko arimo? Nokuti dai takatonzwa bato rakatodzinga kana vashabangwa.
Hatina dzinge munhu who doesn't belong to our party, vajonga. Tikuona kuti ZANU zvayakundikana kuimplementa zvese zvedevelopment, vave kutamba nhodo neupenyu hwevanhu vemuZimbabwe. Asi tinoziva kuti vanhu vemuZimbabwe vakachangamuka kwari negore, vari kuziva kuti muridzi wechidhoma iZANU PF. Vachabangwa havasi memba yedu. Ivo zvavari kunyemedzera kuzungaira handisi kuziva kuti why.
Vamataza, tichiona danho rakatorwa nebato reCCC rekuti nhengo dzisaende kumakanzuro neparamende, munoona riri danho rakaamirawo sei?
Iro vachamisa hatione vachikunda imomo mavo mupati mavo imomo, nekuti zvovagara vasiri kuwirirana nevamwe vavo mupati imomo. Kunze kwazvona, vanhu vaende vakapiwa mandate nemaconstituents avo, vakange vasisaende kunovamirira kureva kuti vari kuti vanhu vavo vakavakavhotera vakavatambisira nguva. Kunze kwazvona, vanhu vari mumaconstituency iwayo vari kuda vamiriri vavo, zvisinei kuti akamuvhotera kuti kana kuti haana. Ipfungwa dzisina kumira zvakanaka, asi CCC iri kushandisa strategic ambiguity, anything chinogona kungoitika muCCC.
VaMuringai, danho rakatorwa nebato renyu rekusaenda kumisangano kana kuti rekusapinda muparamende nekumakanzuro, manzwa zvataurwa navamandaza, munoti iwe mene danho iri?
Aiwa, injury to one is injury to all. Tinogara tichitaura isusu kuti Zimbabwean constitution inotaura iyo kuti munhu wese ane kodzero.
Manzwa kubva kuna vaTim Muringai vanove nhengo yebato reCCC vari parunhare muOhio muno muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kuna vaKennedy Mandasa vebato reZANU PF vari muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, asi musakanganwa chirongwa cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai muina Taboka Ncube.